Che kwata ichi chawana tikiti rekuenda kumakundano e T20 World Cup ayo achaitirwa ku Australia mushure mekurova Papua New Guinea nemaranzi makumi maviri nemanomwe nhasi masikati kuBulawayo. Mutambi weZimbabwe akanda maranzi akati wandei ndeSkandar Raza oyo abuda nemaranzi makumi maviri nemaviri kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe Papua New Guinea ndokuguma iri pamaranzi zana nemakumi manomwe nemaviri 172. Kokunda masemifinari uku kwapinza Zimbabwe mufinari ye T20 World Cup qualifier iyo vatambi ava vave kusangana neNetherlands muQueen's Sports Club nesondo. Kunyange Zimbabwe ikarohwa mufinari iyi tikiti reWorld Cup ratove muhomwe sezvo mitemo ichiti zvikwata zvapinda mufinari zvinotora zvinzvimbo zviviri zvasara kuti zvikwata zvemakundano T20 World Cup zvikwane. Mutsigiri wemutambo uyu vaFidelis Mzondiwa vanoti maChevrons adadisa zvitevera kukundikana kwakaita chikwata cherugby kubudirira kuendawo kuWorld Cup.
Kwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
maT20 World Cup qualifiers ndiwo anga ari makwikwi ekutanga emuraridzi mutsva wemachevrons Dave Horton kubvira atambidzwa basa iri mwedzi wapera. Zvikwata zvisere zvinoti Hong Kong, Jersey, Papua New Guinea, Singapore, Netherlands, Uganda, USA neZimbabwe zvanga kwesvondo rese zvichirwira kuenda kuWorld Cup uku. Totarisa mutambo wenhabvu. Upenyu hwemurayiridzi weDynamos Tonderai Ndiraya kuchikwata ichi huri patambo apo chikwata chake chiri kupinda munhandare yeNational Sports Stadium nesvondo pamutambo neFC Platinum. Masvondo maviri apfuura vatsigiri vechikwata ichi vanga vachiedzera kuti Ndiraya ngaasiyiswe basa zvekuti kurohwa zvekare nesvondo kunosimudza dzimwe mhepo. Dynamos yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yapfuura izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi kusanganisira vabatai kwaedza.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to gather the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Izvi zvauya panguva yakaoma apo Dimbare ine FC Platinum iyo iri kubhebha moto uyezve iri kutungamira gungano iri nemapoints mashanu pamusoro peChicken Inn. Vaongorori vemutambo wenhabvu kusanganisira vaAdmire Muhemeke vanoti Dynamos haimire paFC Platinum apa.
No man, even quality wise FC Platinum iri pamberi pamatambi. So yeah, I mean I put my money on FC Platinum thinking Omara anokwanisa kusvika.
Masvondo maviri apfuura FC Platinum yakazvambura Chicken in 3-0 mumutambo wakasangana zvikwata zviviri zviri kutungamira gungano iri. Pamusoro pezvo kugona kunenge kudada haisati yarohwa mumitambo minomwe yapfuura. Nesvondo zvekare asi Mbabva Field Stadium Chicken Inn iri kutarisira kurasa kurohwa kwayakaitwa neTenants svondo rapera nekutora mapoints ese matatu pamutambo neBulawayo Chiefs. Asi mitambo yePSL iri kusimuka mangwana apo Highlanders ine rwendo kuGweru kunosangana neHwahwa muAscot. Cape United ine rwendo asi rupfupepfupi kuenda pamhondorongezi kunotamba neNgezi Platinum Stars muBaobab Stadium. Mimwe mitambo yenhabvu iri kwesvondo rino yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba vs Cranbourne Bullets Nyamunga. Blower City vs Tenax Baba Fields. Harare City vs Triangle National Sports Stadium. Manika Diamonds vs Herentals Vengere. Nesondo Black Rhinos vs Yada Vengere. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.